Rĩu nĩ rĩ North Carolina ndo rĩmwe ra matunu ya vanoti battleground tinoreva kuti kuna makwikwi kuti rinogona kuenda ku any side saka ndokusaka tichiramba tichiona vachiuya kunoko.
Asi muchitarisawo zviri kutaurwa nenyanzvi dzinoongorora sarudzo kana kuti vaya vanoita polling zvakamira sei
gore rino? Ndinoona sokunonzi madhemokrats achaita zvakanaka chose kuri kukwikwidzana citra governor ne senate seat. Governor iri kumadhemokrats, senate iri kumarepublicans. Saka ndinoona sokuti madhemokrats achatora senate seat rokunoko, uyezve kuti Joe Biden anogona kusumudza North Carolina. Saka battleground kuna makwikwi, ingaenda either way.
Tiri kuona vanhu vakawanda vari kuvhota zvisati zvamboonekwa munhoroondo yeAmerica tichitodzokera kuma1900 chaiko chaikoko. Chii chiri kupa kuti vanhu vakawanda vabude neuwandu wavo vachienda kunovhota gore rino?
Gore rino kunotarisa kuti kuchabreka manumbers ese okuvhota. Saka hongu kune excitement hombe and kuwana maearly voting. Pamaissues aripo, panyaya yeeconomy inowanzorerekera kazhinji kumarepublicans. Asi zvatiri kuona mumanews bulletin, nyaya yecovid nokuramba kukwira kuri kuita vanhu vari kubatwa nechirwere ichi, zvinenge zvinova izvo zviri pamberi peeconomy.